Iwe chirwere hauna simba. Muviri wangu itemberi ya Mwari, ndiyo nakutendera, ndiyo nakutendera iwe. Ifamani iwe chirwere ndino kupisa chete.
I love you.